Mashoko aya anotevera chisungo chakaitwa nebato rezanupifu mukupera kwesvondo. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti amai Mugabe havana kukodzera kuti vapiwe chinzvimbo chekuva mutevedzeri wemutungamiriri webato, izvo zvinozoita kuti vaitwe mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Mumwe wevanhu ava vanopikisa kukwidziridzwa kwamai Mugabe ndevaRubin Bote.
Chekutanga chinofanira kuzivikanwa nenyika yese, zvizivikanwazve nemusangano wezanupiefu, ndezvekuti hapana mukuru papati inoyi. Zanupiefu ndeye munhu wese, saka isi tiri kuona kuti zvoda kuitwa izvi zvoda kuitwa zvakanangana pakuda kuita pachirungu rinoti dynasty, zvokuda kuita mupati kuti iite munhu wani, vanoite efamily wani. Maleaders anofanira kubva kuwani, wando vafanirwa vachivhota. Saka isi tiri kuti musangano wechimbichimbi uda kuitwa inzira yekuda kupusha kuti amai vaende pamusoro, zvinova zvinoita kumanikidzana mukati nekuchichidzirana. Isi tiri kuti vatungamiri madzimai oko kana kuti vanhu vanofanira kutungamirira musangano wezanupiefu vanofanira kubva kuwana, wando vafanira kuvhota uyezvichiitwa maringe nenyaya pasina munhu kufoswa kana kushishidzirwa.
Imwe nhengo yezanupiefu uye vaimbo vemurwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo vanoti zviri kuda kuitwa izvi zviri kunze kwemutemo uye zvinofanirwa kurambwa zvachose. Vanoti bumbiro remutemo yezanupiefu harifanirwi kungoshandurwa shandurwa chero nguva apo vamwe vanhu vanenge vaine zvavanoda kuzadzikisa kana kubvisa vamwe pazvigaro. Bumbiro rezanupiefu rakashandurwa zvakare muna 2005 kuitira kuti mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato ange ari munhukadzi. Izvo zvakapa kuti amai Joyce Mujuru vatore chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wezanupiefu. Bumbiro iri rakashandurwa zvakare muna 2014 rikapa masimba mutungamiri webato kuti asarudze vatevedzeri vake, kwete kuti vasarudzwe nevanhu pakongiresi. Izvi zvakapa kuti amai Mujuru vabviswe mushure mekupomerwa mhosva yekuda kubvisa vaMugabe pachigaro. Mumwe musigiri wezanupiefu kuno kumaNicaland vaProsper Tendengu vanoti vanoona urongwa hwekuda kusimudzira amai Mugabe huri hwekuda kufadza rimwe boka rinozivikanwa nekuti G40, iro vanonzi vanotsigira. Vatendengu vanoti kongiresi iyi vanoiona senzira yekuda kudzinga vamwe mubato iri vavasingawirirani naamai Mugabe.
Ya, pane kongiresi kuda kuitwa zvoda kungobvisa vanhu vasingachadiwi muzanupiefu chete, otherwise hapana chitsva chatiri kungotarisira kubva pakongiresi iyi kuda kutoitwa maimanje.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemunyori wezanupiefu dunhu remaNicaland vaKennedy Sarucera pamusoro penyaya iyi, kunyange hazvo pamusangano wesvondo vakatsigira pfungwa yekusimudzira amai Mugabe. Chikwata cheG40 chiri kukikirisana nechimwe chinozivikanwa nekuti Lacoste, icho chinonzi chinoda kuti mumwe wevatevedzeri vavaMugabe vaEmerson Mnangagwa vaende panyanga kana vaMugabe vachinge vazosiya chigaro. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.